Mangwanani akanaka vatereriti, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 30 June 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varavidzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro dzechokwadi navo, asi sezvo vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemihoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa1 Chikunguru, Zimbabwe ichange ichirangarira ichicherechedza vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Kabuko Nyongolo Nkomo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum senzira yokunyunyuta nekusafamba kwenhaurirano dzemihoro yevashandi. Vane ruzivo nenyaya iyi vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwemasangano maviri aya hunonzi hwakaita musangano nezuro paAlpha House muHarare hwakanangana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, asi hurumende isina matano airi kutora. Hurumende inonzi iri kudhonza makumbo panyaya yemusangano wetripartite negotiating forum. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo akatanga nekuvabvunza nezvechisungo ichi.
Apa asati pava nechisungo chakadaro kuti tibude muTNF, asi hatingati hachigoni kuitika. Chisungo chakadaro chinogona kuitwa, chinogona kusaitwa zvekare. Asi iye zvino hapana chisungo chakadaro. Pane discussion iri kuitika chete yokuti platform iyi iri kutadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa.
Zvii zvainofanira kunge ichigadzirisa iyo TNF vamoyo?
Vakawanda vanozviziva kuti masocioeconomic issues ndiwo maissues akataurwa neact yeParliament kuti TNF inofanira kuita tackle kuona kuti inopedza gakava iroro. Asi tiri kuona nekufamba kwetime kuti tiri kuendera pamberi nematambudziko emihoro, matambudziko emaprices. TNF yaane nguva yachitarisana nezvinhu izvozvo, asi yatadza kuzvigadzirisa. Kune pfungwa dzakasiyana siyana dziri kungotenderera, vamwe vachiti pane necessity here kuti tive tiri pakati peplatform inotadza kugadzirisa zvainofanira kuva ichigadzirisa. Hazvimboshamisi kuti decision yakadaro ingaitika, hazvimboshamisi, asi yange isati yaitwa decision yokuti tiite pull out from the TNF.
Saka tichitaura iye zvino, urongwa hupi huripo vamoyo?
Tichitaura iye zvino, pane urongwa hwokuti kudaidzirwe TNF yechichimbi chimbi kuti iongorore matambudziko aripo aya tiri kusangana nawo sevashandi zuva nezuva. Ndizvo zvatasangana, zvatatarisana nazvo iye zvino. Hatizivi kuti ichagara here mazuva anotera kana kuti kwete, asi pane urongwa kuti ngaigare chimbi chimbi itarise matambudziko ari kusangana nevashandi.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo varipar nare muarare na jonga kande miri West Studio 7. Zichakadaro mtauriri werimwe sangano revara eridzi re Zimbabwe Teachers Association wa Goodwill Taderera vanoti hurumende iri kutadza kutaura nevashandi zvakanaka vachiti vashandi vehurumende vanongonzwa zvimwe zvichibuda pa social media asi pasina kutaurisana kwakajeka pakati pehurumende nevashandi.
Panyaya dzeni horo idzi pari zvino tostose tichiri kungodzinzwawo dzichitaurwa muma social media. Zvandinogona kutaura ndezvekuti takaonge taona kuti mari dzatiri kuora hadzisi kuenderana nezviri pa nzvimbo kana kuti patingati paground. Ndokuenda kwapuresident. President vakati ivo vanozviziva kuti ndo zviri kuitika uye kuti nyaya dzemari yatingati exchange rate dziri kuita chamuramba wamhuru zvisina anonzwisisa vakati vachatigadzirira. Zvino iko zvino tinonzwa vamavhima vanotaura zvakare kuti nyaya iyo inogadzirika. Chinotikatyamadza ndechekuti vakange vati zvinogadzirika zvezuva chero rimwe chete chairo vanogona kunge vaita atinoti maconsultations vakamapedza. Bati nanhasi vachakangonyarara kuti zero. Isu tange takatarisira musangano we National Joint Negotiating Council asi hauna kudeedzerwa. Saka zvakadaro isu tichaedza kuti tinoona vamwe vakuru vehurumende ana permanent secretary kutinzwe kuti zvinhu zvakamirira papi, nekuti mukutaurwa kwazvo nemaprinciples avo atingati maminister vakatoti izvo nyaya iyi inyaya iri kutozeiwa uye yave pachidanho chikuru. Saka hatisi kuona kuti chiri kumisa kuti vachitideidza isu kuti tinge tichiwanika tichienda kunotaurirana kana kuti vanotipakurira kuti zvacho zvavakatirongera ndezvipi, chiri kumbonyanya kunetsa chii uye chiri kumisa zvose chii. Ndingati ndiwo mamiriro akaita nyaya dzemuhoro, asi isu tiri kutarisira aiwa kuhwapa kuru chaiyo nekuda kwokuti zviri kuitika zviri kuoneka.
Avo vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Jonga Kandemiri abata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, avo vanoti urongwa hwekuti Tripartite Negotiating Forum igare zvechimbi-chimbi huripo.
Tinazvi zvatanzwa panyaya yamuri kutaura nezvayo vaKandemiri. For your own information, ndanga ndichitoonana na ZCTU president pamwe chete na president weEmployers Confederation of Zimbabwe. Tese tiri padano rimwe chete rekuramba tichienderera mberi neTNF.
Saka iwo musangano weTNF uyu unotarisirwa kuitwa riini, Professor Mavhima?
Meeting yedu yeTNF ichaitika manje manje. Isu tiri among the principals theTNF tine agreement yakakwana yekuti tiri kufanira kufamba sei tichienda mberi. Uyo musangano wamuri kutaura nezvawoyo handina kumunzwa, asi ndoda kuti muzive zvakare kuti tichange ndine umwe musangano unenge uine ZFTU, ZCTU pamwe chete neEmployers Confederation of Zimbabwe nemasangano ari mukati meEmployers Confederation of Zimbabwe akaita sana Confederation of Zimbabwe Industry pamwe chete neZimbabwe National Chamber of Commerce pamwe chete nevechemba dzakasiyana-siyana kuincluda dzemining. Nepamusana pekuti chataa kutarisira tichienda mberi ndechekuti tikwanise kubuda negwaro rinonzi social contract riyai. Saka handisati ndanzwa kupokana kuri pakati pedu nemaemployers pamwe chete nevashandi regarding the TNF. Tinogona kunge tatinonokei kuita musangano, but hatisati takonana kusvika ipapo.
Avo vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mangwana Zimbabwe inorangarira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Ngabuko Nyongolo Nkomo avo vakashaya musi wa 1 Chikunguru mugore ra 1999. VaNkomo vakashanda semutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe kubva muna 1990 kusvika parufu rwavo muna 1999. Muna 1983 vachisvikira upenyu hwavo pakutanga kwegukura hundi, VaNkomo vakatiza munyika, asi muna 1987 vakazosaina chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza ZANU-PF nePF-ZAPU. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
Dr. Joshua Nkomo, mutungamiri, angari mutungamiri weZimbabwe, angari mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe, asi pane nhoroondo yakakura kudarika izvozvo, nekuti tikatarisa kumashure uko, vakatanga vari mutungamiri wevashandi airwira kodzero dzevashandi, ndobva vabva ipapo, ndobva vapinda mune zvematongerwo enyika, ndobva vaita webatorinopikisa vakamboita minista wehome affairs pakutanga tanga, ndobva paita kukonana nehurumende yavamugabe yanga iripo mundu chakaitanga kunetsana kusvika vazosvika pakubatana mugore ra1987 pakaitwa iya inozikanwa zvekuti Unity Accord.
Vamwe vatinonzwa vaakutaura mazuva ano vanoti VaNkomo vakatengesa kune vakatomutsiridza bato reZapu patsva, vachiti VaNkomo vakasiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Mungaiti mazwi here ipapa apo maviri matatu?
Hongu vanhu vangataure sekudaro, nekuti vari kutaura vasiri mutsoka dzavaNkomo panguva iyoyo. Tinoziva vazininga kuti panguva iyoyo zvinhu zvavo zvakaomarara. VaNkomo pane imwe nguva vakatobuda munyika yeZimbabwe vachitiza vakapfeka dhirezi vachitsvagwa nemapurisa nevasori venguva yekuma1980s. Tinoziva zvakaitika paguguva hundi, paguguva hundi zvinhu zvinosuvisa kufunga nezvazvo, asi zvinotiudza kusanyatsomira zvakanaka kwenhoroondo yenyika yedu panguva iyoyo VaNkomo vachitungamira bato reZapu.
Shoko rekuti gukura hundi, vamwe vanotoritaura vachicheuka cheuka nekutya, asi munguva yakararama VaNkomo nezvakaitika mugukura hundi, mungati imi mabatiro avakaita nhau yegukura hundi kusvika mukuzoshaya kwavo anga akadii?
Nyaya dzenhoroondo kana nyaya dzehistori yaZininga hadzina anganyatsodzitsanangura akaziva kuti chokwadi chokwadi chaicho chakanga chibere pano. Asi chatinoziva chiri pajekerero ndechekuti pagukura hundi hurumende yavamugabe yaiteerera vanhu vayaifunga kuti vatanga vari vanhu vanga vachiipikisa iyoyoti vanhu vava vanga vaine zvombo uye vairwa, asi yakateerera ichiuraya. Mukuuraya ikoko kwaiuraiuona vamwe vanga vasina mhosva. VaNkomo ndoona sekuti vanga vari panguva yakaoma nekuti vakanga vaine zvichemo zvavo ivo nevatsigiri vavo, asi vanhu vavakanga vachiratidzira zvichemo zvavo vanga vavasina. Saka kuti titi vakaibata zvakanaka, handoti vakaita zvavaigona panguva iyo.
Ndopedzisira zvangu ndichingotiwo kuenda kumberi, zvamungati vari mune zvematongerwo enyika vanhasi vangadzidza paupenyu hwavaNkomo ndezvipi muchidimo?
Pane zvakawanda zvinodzidzwa paupenyu hwavaNkomo. Chekutanga, kutsungirira. Haisi nyore kutanga uri mune zvekurwira kodzero dzevashandi, wopinda mune zvekurwira rusununguko rwenyika, wopinda pakutonga nyika. Saka izvozvo zvinokuratidza mutungamiri anga akatsungirira, anga akamira pagwara. Chechipiri, tikateerera mashoko aitaurwa navaNkomo, vaitaura nyaya yekubata vatungamiri venyika vanga kuti vabatanidze vana veZimbabwe, zvisinei nekuti rudzi rwupi, zvisinei nekuti vanobva kumatunhu acho. Nyika yeZimbabwe inogona kuita zvakanaka kana pavanhu vakabatana. Chechitatu chatikade kutaura ndechekuti VaNkomo munhu akaratidza kusava neumbipito kuti wakato zitishira ya tika kitari pachiru mkwaza ilumili wankumo tukatarisa ma waiti gira wanamu na bizimusu warukula za nyai warukula za chichimuku ya tika kipotensha upachirungu tukatarisa kusapota kwa wakarita wastrive masiwa ino wastrive masiwa ndongo wakuru wakuru munyaye zvesofon industry vaive vankuruvo vasina kuvatsigira vakanga vandadai tingadai tisina vamasiwa vatinawo nao saka vangomwane zvakawanda zvinoda kuti zvitsigire nevatungamiri varimo mukati mezimbabwe
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kusouth africa naEvans Zvininga westudio 7
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zvemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yevoa shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Newsday rinoti vanhu vazhinji vanogara kukariba vakabetserwa zvikuru nekiriniki yevana chiremba vemaziso nemusi wechitatu chapfuura vanhu vazhinji kunyanya vapegura vakabatsirwa nechirongwa ichi chakarongwa nesangano reCouncil for the Blind rakabatana nebazi rezveutano munyusday makare umwe wevatungamiri vanopikisa hurumende musouth africa vamusi maimane vanoshora bato riri kutonga reafrican national congress vachiti ndiro rakakonzera dambudziko rezvizvarwa zvezimbabwe zvazara musouth africa vachiti african national congress yakagara yabundikira utongi hwakaipa hwezanupf pachinapo chekuitsiura kubva pekutanga sangano reveritas rinoti pachine nguva yekuti zimbabwe electoral commission igadzirise nekutambira magwaro evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo vane magwaro akatadza kutambirwa nezec mukunyoreswa kwevanoda kukwikwidza yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio, mukase vatereri vese. Ndoda kungoudzawo mudhara togare pavo kuti ngavai vapedzise zvavo zvavakatanga kuno kwachikwadi. Vanoda kuitira nhema dzavo idzo ngavai vapedze. Ndini Grace Gerwet.
Ndoda kutendawo kuna namukoma wande nekuti vaone kuti kuti chirongwa chemunhu chinga chimuchitedzisa kuti zvinhu zvinge zvifamba kusei. Saka ndinoda hangu kuti tikunyika kwatingitire kutive vanhu vanogona kuti tipotere bato 1 iroro redretri. Tinoona kuti ndo kunobva rusungugo kuti munyika medu mugone kuva nerusungugo tigone kufara zvimwe zvimapati zvakupindiwa zviri kupinziwa zvichinzi zvinoda kuti zvivhutigwe zvivanau iyo zvinenge zvino kugona kuzvidzosera pasi kuti muvhara futi ende chiri kuitirika zvimapati kuti zvipati riri rati kubva naro kuti tiribise rezanupf isu ngatisimbei kuti tiedze tigone kusimba netriple c tigone kuti tichinje purezidendi muchindau yatinetswa zvinunzara takuvara nzara saka hatizamei kuti tichinje timboonawo zvitsva zvake zvinotifambira sei ndi muno musouth africa toda kutodzokera kumusha kuti tinovhota tivhotere shando kutione kuti chii chinochinja kuvana vedu mhuri dzedu dzekugona kuenda kuzvikoro izvi tirikunetseka kuti zvemire vana emari dzechikoro vanoramba vakungosvika madzivo vachitaura zvenhema tichachinja education kubudzirwa mahara sakurova kuti zvinhu zvenhema yangekuti mukavavhotera futi unoramba kuita dzokora izvi zvisati yezi ndikaona mukavavhotera futi wakahuna futi tini pakaii unogona kufamba uchitaura uri wega ngatikure ngatichinjei zvimwe zvinhu zvatinenge tichiona tega takura unoziva vamutiriso vanhano njia dzinonyika dziri kuchinjawo nemapazeni imi ndimunoshamakaita zvii haana munhu anomborova munhu kana
magadi pasidio seven apo magadi ko zinofara kana muka isike sikuse kuna vamunangagwa avo vari kuti ivo havasi kutendera dzimwe nyika kuti dziuye dziongorore sarudzo dzemuzimbabwe ko kana ivo vamunangagwa vachida kuita sarudzo dzakajeka vanovarangidzirei kuti vauye vava varege vauye vazoongorora sarudzo vanoda kuita kazvavakajaira kuita makore ose ekuita chitsotsi ekuriga mavhotsi vamunangagwa vasadaro vavanzire ruzhinji rwezimbabwe tsitsi ruzhinji rwezimbabwe rwakapotera kunyika Botswana, South Africa, tubatwa semapenzi kunoku tubatwa nemimwe nzira isina kunaka vamunanga kungwarire kudaro vanoda kutoita chitsotsi chavakajaira kuita makore ose handifungi kuti mukore unouyu kune munhu achiri kusapota vamunangagwa zvinotirwadza izvozvo ndatenda hangu nemashoko iwayo mashomo andataura asi vamunanga kungwarire kudaro avo
mamukasei estudio seven umwesaimese vashama vese pastudio seven ini ndinonzi vadanda ndiri kuno kwarisati ndiri kukumbirawo kuti mundisetsera meseji wezanupf nenyika yese yakateerera wanhu wezanupf munoti hanzi tivhoterei tikuitirei zvakati tivhoterei tikuitirei zvakati imimi ndii munototonga mutori panyanga munofakanguratidza nekungoita chete chingochiitirai zvatinoona musati hanzi tivhoterei tikuitirei zvakati mungade here mungati here munhu ane mudzimai mumba kuti handitanga wandida ndizokupe mwana chingopa mukadzi anongopiwa mwana ino kwete kuti hanzi utamakumba panyowani kuti iwo baba uri mumba basi rako ndisinga kuti basi rako nderekudii
makadiniko pastudio seven ndiri kuda kutaura nhawe hama dzedu dziri kunowanikwa kwakaita sekunana chezvichilonga chikombedzi dzadzasangana nedambudziko yekubviswa negavhenmendi yedu panguva yapfuura apo saka pwendi yangu iri kuti ngadzizive shamwari yekutamba nayo shamwari ine hanya neupenyu hwenyu shamwari ine nhaka neupenyu hwenyu hwamangwana handigonangu kunatsa kutaura nechirudzi chavo kuti vazvirwisise but ndichangorumaruma apo neapo vanhu vavachanzwa kuti pwendi yangu yakanangana pano nyakombela mashaka ahina mungari vali leswi ya swi lava kumuendlekela kamasuku kamalembe lawa a nga hundza varhangeli va hina va tiko a va twelanisi wana mungari vali ku keta munghana loyi u tlangaka na yena munghana loyi a ku ri mundzuku a ni mundzuku bya wena bya vutomi mungari vali ndokumbira mundidaridzire oday kwavari hama dzedu dzadzasangana nedambudziko dzekubviswa munzvimbo yavakakurira ine marinda emadziteteguru avo
aiseganimhanya zanguva ichatora musoro nyamo zvikakuwe kasikuwere unonzi mumbavha zvinovati mbavha yakanguva yakakuru zvakare zvivazo zvaia kuzonga ochizoti ndakuda kuzonga kuzvapo mutaa kumuchiizira kuti usadzoka tinokuzonga pachinguva chokuti mumunyengerere muchizoka maa kumuchiizira kuti usauya tinokuzonga kuti vaa kuti pane nyaya munotya kwete zvekumuzonga ndapedza ndoenda panyaya yepatiroki zviri yadai kunetsa musanyanya kuita zvimwe zvinhu muri munotonga munoonesa kuti munoda kuita kakuzisi mukana ndewenyuwo kuita zvakanaka zvinoita kuti dai vanhu vakada kundoti muisai mazambi yenyu imi muchiita zvakanaka zvakanaka zvamunoita zvinokonzera kuti zvionekwe kuti muri kuita zvakanaka ozvapo ndoenda pana pamusoro papurezidendi purezidendi ari kudikwa muzimbabwe haasiri purezidendi anogona kurwa nekuti hatida kuinda kuhondo tiri kutsvaka purezidendi wekuti nyika itungamirwe zvakanaka zvehondo zvakatorwiwa zvakatopera pane zvakatarisana nazvo iri kuzvezvo zvekuguta kwedumbu ndo zvinodikwa ndoezvinodikwa ndabvapo ndoenda panyau dzechikafu vana vezimbabwe musapuwa chikafu chinivhoterai nhoo chikafu zvechijanhari mangwana anoenda vachoende zivai kuti munofanira kuvhotera munhu ofanira kuita sei ai ndobvapo ndoita kukupedzisira maindipendezikandibedzi awa anoitirwa kuti zvinhu zvikanganisike saka zvamurimi vanhu motobatwa pfungwa dzenyu nekuda kwemaindipendezikandibedzi motokona kuvhotera pane ramangwana renyu ndapedza
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio seven isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
<tune->
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti kutengesa, kumbunyikidzwa kana kumanikidza vanhu kuita zvepabonde zvinotyora kodzero dzemunhu wese mukusarudza zvaanoda kuita neupenyu hwake, vachiti pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemanomwe 27 million evanhu pasi pose vari kuchorerwa kodzero iyi, vachiti kutengeswa kwevanhu kunokanganisa magariro evanhu pasi pose uye kukanganisa kushanda kwemitemo, kudzvanyirira vashandi nekupesvedzera mhirizhonga. VaBlinken vanoti izvi zvinonyanya kubata vanhu vanosarurwa, vanhukadzi, ngochani, vakaremara, vemarudzi anotarisirwa pasi neavo vezvitendero zvidiki. Musi wa 15 Chikumi, bazi reAmerica rinoona nezvekusidzana nedzimwe nyika reState Department rakabudisa gwaro raro repagore rinotaura pamusoro pekutengeswa kwevanhu, iro rinoongorora zvakasimba zvinoitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kusanganisa America mukupedza dambudziko iri. VaBlinken vanoti gwaro iri rinoratidza kuti nyika dzepasi pose dziri kuedza kudzikisa dambudziko iri zvishoma nezvishoma, uye nyika zhinji dzichibetseravo avo vanenge vanunurwa uye kusungisa vanopara mhosva idzi. VaBlinken vanopa muenzaniso wenyika yeSeychelles yavanoti hurumende iri kudzidzisa mapurisa pamwe nemapurisa epanhandare dzendege kuti akwanise kuona pari kuporwa mhosva idzi, vachiti Hong Kong yakadzika nzira dzinoita kuti zvive nyore kumhanara nekubetsera vanhu vanenge vachitengeswa uye nekuona mabasa enhema anenge achikurudzirwa vanhu kuti vatore padandemutande. VaBlinken vanorumbidzawo nyika yeDenmark iyo inoshanda nesimba mukunongedzera vanhu vanenge vanyeperwa uye kusungisa vanhu vari kuita izvi. Gwaro iri rinotaurawo pamusoro pezvimwe zviri kuonekwa zvakaita sekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vanomanikidzwa kushanda, izvo rinoti kushomeka kwevashandi kwakatanga panguva yedenda recoronavirus zvakakonzera kuti vanhu ava vatsvake vanhu varombo nevanotambura zvikuru kuti vaite mabasa vasingavapi mihoro yakakwana. Gwaro iri rinoyambirawo pamusoro pemabasa enhema anoshambadzwa padandemutande, richiyambira zvakare pamusoro pevanakomana nevanasikana vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachitengeswa. VaBlinken vanoti chokwadi ndechekuti munhu wese zvake, murume kana munhukadzi, anogona kutorwa nevatengesi ava. Naizvozvo hurumende nemasangano akazvimirira vanofanira kubetsera nenzira dzose dzavangakwanisa. VaBlinken vanoti panodiwa mapurisa anosunga vanhu ava, nyanzvi dzemagariro akanaka dzinoshanda nekubetsera vanhu ava mune zvepfungwa, vachiti zvakare panodiwa magweta anoona kuti dzihurumende dzinoita basa radzo zvakakwana panyaya iyi, uye vanhu pachavo vachibatsirawo mukuchengeta vanhu vanenge vanunurwa kubva mudambudziko iri. VaBlinken vanoti America yakazvipira kupedza dambudziko iri zvachose. Mashoko ava anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano anomirira vashandi eZimbabwe Congress of Trade Unions neZimbabwe Federation of Trade Unions akawirirana kubuda munhaurirano dzetripartite negotiating forum. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haisi kuita hurukuro navo zvemuchokwadi, asi vachingonzwa pamusoro penyaya dzezvemuhoro yavo pasocial media. Mangwana musi wa 1 Chikunguru, Zimbabwe ichange ichicherechedza vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Joshua Nkomo avo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ndokusiyai muri mumaoko mejayaguru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.